mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 20 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevaviri. Zvimwe nyanzvi mune zveupfumi nezvemabhizimisi dzinoti dzinoona sekuti kushandiswa muZimbabwe kwemari dzekunze kwave padyo nekumiswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevaviri 232 zvichitevera kufa kweumwe munhu nezuro kuBulawayo. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana nemakumi mashanu nevapfumbamwe 8159. Nezuro vanhu vanoita gumi nevaviri 12 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vese vakabatwa nacho munyika. Gumi revanhu ava ndeve muBulawayo uko kunove nemunhu mumwe chete akafa nacho nezuro. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevasere 48 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatatu 7683. Ko chii chiri kupa kuti vanhu vakawanda vabatwe nechirwere cheCovid-19 muBulawayo mumazuva mashoma adarika? Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvikonzero zvakawanda. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvikonzero zvakawanda kusanganisira nyaya yekuti vamwe vari kudzoka kubva kunyika dzakapoteredza vachiita zvokupoya nepamabhodha asina kudzivirirwa zvakakwana.
Nekuda kwekushaikwa kwemikana kudunhu reMatabeleland, tinoona kuti vana vazhinji vakangopedza chikoro dzimwe nguva vamwe vasati vatombopedza vanobira vachinotsvaga mabasa kungave kuSouth Africa kana kuti kuBotswana nekuda kwekuti vari pedyo nenyika mbiri idzi. Saka toonawo zvekare tine dambudziko rekuti vazhinji vavo pavanoenda kunyika idzi vanoenda vasina matsamba ekufambisa akaita semapasipoti.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvoreva izvo kuti kudzoka kwavo zvekare vazhinji vacho vanodzokazve vachiita kupoya nekuda kwekuti mabhodha edu ane maburi akawanda. Vadzoka zvekare kudaro vazhinji vavo kana kuti vamwe vavo vanogona kuuya zvekare nechirwere ichi cheCovid-19. Pozoita dambudziko rekuti vanozopedzisira vakupararira chirwere ichi kuhama neshamwari dzavanozenge vachigara nadzo.
Ko zvii zvimwewo zvingave zvichikonzera matambudziko tichitarisawo kuti vamwe vari kungobatwa nacho chirwere ichi vasina kumboendawo kunze kwenyikawo?
Tiri kuonawo zvekare kuti dunhu reMatabeleland kunyanyanyanya dhorobha reBulawayo mazuva atiriyo awa nekuda kwekusanaya kwakanaka kwemvura nematambudziko zvekare kufambiswa kwenyaya dzemvura, tiri kuona dhorobha reBulawayo raita dambudziko guru remvura. Izvo zvoita kuti nyaya dzeutsanana dzatinonyanya kurudzira pachirwere cheCovid-19 apo tinenge tichiti vanhu vanofanira kunge vachigeza maoko vachichurudzira nemvura yekuchururudzira iya nesipo asi nekuda kwekuti mvura yacho hakuna izvo zvoita kuti rinogona kunge ririyo rimwe dambudziko riri kukonzera kuti vanhu vezvimbo iyoyo yemathebhureland kana kuti yebhuruwayo vange vasingange vachikwanisa kunge vachigeza maoko kanenge kachitarisirwa takanangana nechirwere checovid-19. Toiwawo zvekare dzimwe nguva tingatiwo zvekare nhau yedzidziso inogona kunge isina kunyanyodzikadzika. Takatarisa nyaya idzodzo dzekupfekwa kwemaface mask, nyaya idzodzo zvekare dzezvana social distancing nezvimwewo zvakadaro izvozvo.
Kose zvidaro
nekuda kwekuti sezvandamboreva kuti mikana mishoma kuvanhu vekumathebhureland, saka zvoreva kuti vazhinji vavo vanogona kunge vachipona nemabasa ekuzviitira ekutengesa. Izvo zvoita kuti hazvigone kuti vagare kumba ivo vachinge vachitarisira kuti vanofanira kunge vachitobuda zuva nezuva kuti vakwanise kunge vachiraramisa mhuri dzavo.
Ko, panyaya yekuvhenekwa zviri kuitika zvinogona kutiratidza kuti kudii zvakare?
Zvinogonawo zvekare kuti dzimwe nguva maybe mubhuruwayo muri kutestawo vanhu vakawanda. Izvo zvoitawo kuti nhamba yevanhu vanenge vachine vari kutesta positive kucovid-19 inge ichiwandawo zvekare. Saka zvikodzero zvinogona kuwanda. Pari zvinezvi zvinotinetsei kuti tinyatsonongedzera kuti dambudziko riri kubva papi, sei vanhu vari kuwanda kudhorobha rebhuruwayo avo vari kubatwa nechirwere checovid-19 kana kuti avo vari kurwara nechirwere checovid-19.
Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi nezvemabhizimisi dzinoti zvakaitwa nehurumende zvekumisa kubhadhara vashandi vayo mari yekubatsirika iri madhora ekuAmerica chiratidzo chekuti kushandiswa kwemari dzekunze muZimbabwe kwave padyo nekumiswa. Hurumende yakanga ichiti ichapa vashandi vayo madhora ekuAmerica 45 yekubatsirika panguva ino, asi mari iyi yakazonzi ichabhadharwa nemari yemunyika. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu vane mari dzavo mumabhanga vangada kufunga zvekutenga zvinhu zvakaita seivhu, dzimba nezvimwe zvisingapinduki kukosha kwazvo, vachiti mari dziri mumabhanga dzinogona kurasikirwa neuremu mumwedzi iri kutevera. Tatadza kubata gurukota rinoona nezvemari vamutuli Ncube sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi.
Ndiona sokuti taakusvika kumagumo okushandisa mari yekune dzimwe nyika yakaita semari yeAmerica, nokuti tikaona chiitiko chaita hurumende ichi kuti chati tagumira mwedzi uno kubhadharisa vashandi vedu vanova ndivo vakawanda kudarika vashandi vose munyika neUS dhora taakuchizovabhadhara neZimbabwe dhora kubvira mwedzi unoenda zvichienderera mberi. Chiratidzo chikuru ichocho muufumi hwenyika chinofanira kuzikamwa navanhu vomuZimbabwe kuti hurumende neimwe nzira iri kutoti taakuda kusvika kumagumo okushandisa mari iyi, chigadzirira yekushandisa mari yeiyo muZimbabwe. Chikonzero chavari kupapa ndechokuti zvinenge zvagadzikana simba reZimbabwe dhora rasvika kuma $80 pazimdhura rimwe, mapurize haachachinji mitengo umu, saka taakuchinda kumari yedu. Zvinoreva kuti ngatipachenjere ipapo savanhu vomuZimbabwe, tisabatwa sokubatwa kwatakamboita tisina kunge tasvinura maziso edu kuti zviri kugumira papi.
Munoona sokuti zvichashanda here sezvinhu zvakamboedzwa zvikatadza?
Ndinoona sokuti zvinogona kushanda, zvinogona kusashanda. Takatarisa mberi kunoendawo, tinoona kuti ufumi hweZimbabwe hwakanyanya kubatwa nokurima. Tichihwaisu vanombondera nenyaya dzokurima vanotiwo takatarisana nomwaka uchaita zvakanaka pakurima apa. Asi samaziviri edu njara iri kuuya makore masho marenga achiuya kana rinotevera chairo iro rinogona kusaibva. Cho mari yedu zvino inobva yadi yazvinunguswa naizvozvezvo zvokuti hatina chetinoita kukwanisa kuprodusa munyika medu. Saka vanhu ngavapachenjerere ipapo kuti tinogona kumboshanda kwenguva shoma sekumboshanda kwazvakaita, asi nokufamba kwenguva dhora redu rinodzaka zvekare. Nokuti tinotoona kuti dhora redu iroriro muZimbabwe iri imari yokuti haukwanisi kuichinja kuenda naye kune dzimwe nyika wana mari yokunyika ikoko sezvaizvaizoita kare. Kana tichida kunotenga marandi, havadi kuti titenge marandi nezimudhora. Saka patiri ipapapa takaoma kuti tione kuti zvichashande here zvirongo zviri kuitwa hurumende izvi zvatakusvika kumagumo kwokushandisa US dollar. Iyo mari yedu pari zvino isingabvumidzi kutenga dzimwe mari dzekunze kwenyika, kana kuti ndingaenda nayo kune imwe nyika ndinosvika ndigochinja nemari yomune nyika zvaisiitika kare. Saka pano tine tei papapa, ndingangopapa kuti pari pa 50-50 kuti zvichashande here kana kuti zvichakona kushanda here. Zvaakudhipenda nesu vanhu veZimbabwe kuti chii chatinobudisawo munyika medu, kungava kurima, kungava kufoma mabhizinesi, kungava zvemimigodhi, izvi zvinozoita kuti tikwanise kutengesa kune dzimwe nyika tichiwana mari yokune dzimwe nyika yakaita seUS dollar, zvinozosimbisa dhora renyu isu.
Saka zvinhu zvinofanira kungwarirwa navanhu panyaya iyi ndezvipi?
Pari zvino vanhu vanofanira kungwarira homwe dzavo, kuti homwe dzavo vari kudziunganidza nemari yorudzii, homwe dzavo mari yavainayo kana musha vari kuwana vari kuzviita nenzira ipi. Ndingavakurudzira ini kuti ndavatarisire chaizvo kuti mari yavo vangaisa vane mari kana mukuvaka dzimba kana mukutenga mombe kana mukuita zvimwe zvimabhizinesi zvinozoita kuti panozoti mari yayauya zvachose yemuZimbabwe yaruza simba rayo, munhu unenge ane imba yake, munhu unenge ane mombe yake, munhu unenge ane bhizinesi rake, hazvizoruzi simba izvozvo. Saka kukonveta mari yavanenge vachiwana izvozvi izvi kune zvatinoti mafixed assets, kana kuti zvimwe zvinhu zvinozouyisa mari iye yatinoti passive income. Mari inongouya chero ukafa, chero ukarwara, chero ukaenda kunotamba. Ndio zvingatoitwa izvozvi kufunga nzira dzokuti mari yavainayo ingakwanisa kurima mari sei kuichinja inge muno humwe ufumi husiri hwekeshi.
Iyo hurumende sokuona kwenyu Professor Masocha inovimba nei kutora danho rakaita seiri?
Inonyanyo kuvimba nezvandiri kuona zvaunonyanyo kuvimba nezvirongwa zvavanoti zvakaitwa naminista wefinance nezvimwe zvaari kugadzirudza achigadzirira kuzoita zverimwe bumbiro romutemo uchasvika 2025. Zvekare hurumende inovimbazve nevhu nezvirongwa zvayakaisa kuvana pfumvudza izvo. Nomwaka wakanzi uchaita zvakanaka vanhu vagokohwa, ndio zvairi kunatsokuvimba nazvo izvozvo. Asi pandiri kuona pari kuita hurumende ndeyekuti hainyatsi kudzidzisa vanhu kuti pamusoro pokuvimba nezvirongwa izvozvo ngaivimbe nokudzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kuti ruzhinji rweZimbabwe hungazviburisa sei mudambudziko roufumi huripo izvozvi izvi. Zvirongwa zvikana zvirongwa zvingava zvokutora mari dzakawanda matekisi kuvanhu, asi kana vanhu vasingahwisisi kuti zvinoitirwa sei, zvinoitirwei, zvinonetsa kuti tibude mudambudziko ratiri roufumi kunoti ukambokwira wodzaka, asi kuri kunyanya kudzaka kudarika kukwira.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Streamlive.com ine nyaya pamusoro peumwe mudzimai akangodonera pasi akafa muBulawayo nezuro. Mudzimai uyu akange achangobuda mune chimwe chitoro padyo netrade gold magistrate court paakadonera pasi akafa. Apo mapurisa akasvika vakatevedzera zvinoitwa kana munhu afa aine COVID-19 vasati vaendesa mutumbi kuchipatara chemupilo kunoongororwa. Kurone kwa rinoti vanu wakawanda nizuro pama ofisi anotorerwa marezenisi ya kujizira kana kujikaira motikari mumaguda mazhinji munyika mushure mukuvhurwa kwema ofisi aya ayo akavharwa muna kurume kana kuti March senzira yokurwisana nekupararira kwe coronavirus. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachiramba mashoko ekuti zvikoro zvichavharwa nemusi wechishanu pamusoro pekushayikwa kwevarairidzi. Vamangwana vati pane anyora izvi pasocial media achishandisa zita ravo vakati hapana chikoro chiri kuvharwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dzingiripo kundautaura zvamupanya yehori ya avo vakaronga chikwata ichocho chekuita zvokubata vanhu vehori vasabate matama ngavabate pamwoyo mwoyo chaipo chaipo pane hori hwese muZimbabwe voza vari kutereka zvekutopedza nguva nokuti ava vari kutosiya vari kutonhokora mari yose yenyika ichapera nevanhu 3-4 muZimbabwe imomo. Chatokumbirisa ndekuti kana vatumwa vasabate bate mumasaidi kayaka meeting kaoka zvakatodhakwa izvozvo ngavatobata pamoyo moyo chaipo zvaita chimono chaizvo chaizvo pabasa riyari. Ndinotenda hangu mashoko angu.
Ndini Kevin ndirikufona ndiri kuMozambique. Ndinoda kunzwa nenyaya ye Studio 7 kuti chii chavakuita chiri kumboitika mazuva ano kuti atichaibati pa dhisi. Chii chiri chomboitika wo ichabudi pa VOA Southern Africa ichabudi. Chii mara ichinja kuti tiri kumbirawo mama frequencies acho kana mwi nawo.
Vangadii vashamari veStudio 7 ndinokumhoresai mese nchiti makadii zvenyu mwana weZimbabwe walumatima na senyika nokukumhoresa nchiti makadii ini ndoitwa Vinzi muno muJoburg. Nachikumbiro mundibvunzire anhu akaita sa Regis Sharumbira, Zafadza Mugwadi, Frank Guni kutiko mari yeCovid-19 yainzi ichapiwa vanhu ma200 RTGS vakapiwa here uno achapiwa rini wezi ndio atongonzwa nongowawata chare vamunanga gwavha zvote hurumende yakati achikumbira muti bhonziro ipapo twataure dzimari icha vanhu vachaipiwa rini.
Makadii zvenyu pastudio apo. Aiwa ndinotenda mose vashamarari mose muripo munotipa chirongwa chinonakidza zvikuru. Tinobvekana zvikuru nevavo vari kude kuuraya pati ya Mr. Jamisa, ya President Jamisa, sana munzura, anakupe au au, aiwa. Ati zide izozo, chinotikanganisa zvikuru. Vanhu ivavo, havadivi varikutengwa, vanhu ivavo varikutengwa ivona, saka zvavari kuita izvi, hazvina kunaka zvikuru. Tirikupokana nazvo sitereke, hatizvidi. Asi zvinondibhowa, President Jamisa. Ndio vanofanira kutonga nyika iyi yeZimbabwe. Ndio chete vanoikona. Hakuna mumwe anoigona futi kunze kwavo chete ivavo.
Pazvaikwazvai paStudio 7 apo. Wedu wamunanga rwanga wanzwirwo wana weZimbabwe tsitsi. Vanhu vari kunonga svosve nemuromo. Vanhu vari kutambudzika wamunanga rwo achitonga mutongiro wavanoita. Kana wanzi uri president hazvisi kunzi uri kutonga nyika. Asi kuti uri kutungamira nyika. Munhu ngaaone mwoyo wetsitsi kwete kungoti daiwo wadya wachiguta please. Zvavari kuita izvo hazvina kunaka. Aiwa vamunangarwa tinokutenda yedu nehumbimbindoga wenyu wamuri kuita muchitadza kubatana neMDC Alliance muwake chinhu chimwe chete nyika ienderere mberi. Aiwa rimagore muchasanganawo nazvo chete. Munhu anonzi Mugaba akasangana nazvo wani. Akaswera kuimbwa nemagiredhi 2 murodzi.
Ndinokwadzisei mose vepastudio 7 nenhau dzose dzamunotipa asi ndinotaura mashoko angu mashomanani. Ndinogara kukareba handisoda kutaura hangu zita rangu asi ndinogara kukareba. Nyaya iripo ndeyekuti ndakanzwa vanhu vari kufamba vachinyora vanhu vekuvhota vekurejistawo vachiti vanhu vekurejista vashomanani. Asi ini ndinodavira ndichiti vanhu vaneta nokushandisa pasina kana chiri kubuda wano register na suku vota zanzisho wano vota sindo zirubuda pamsoro pezo wano famba wakuru wacho vijika wano famba shiroti vota atibine giro saka wana wavote wachanda waneta nazo chechipiri tije kuti corruption ya wanda muzimbabwe ninyaya yekuti iyo vanenge vachingonyekidza kuti masanction variyo masanction yacho hurumende iripo ratenda hangu
Moro vato nono kawande na jonga kandimiri na wango we studio 7 hai ndata mvunzo warume pana kuti osabhuku na ishe vanopindira pakudiri panyaya dza maticha pana sabhuku ticha kana kuti ishe tichi wokuti ungapindira pa kutaurana kwehurumende na maticha Hai, masabhuku ngasiyane nazvo izvi. Kana masabhuku achigona kudzidzisa ngadzidzise maticha arege basa namadzishe ngaende anoita maticha. Maticha acho arege basa. Ngozi mari yavanowana inenge inovakwanira. Nokuti hamunhu angashandiri mahara zvi. Ko vana vake vanorarama sei? Hai, masabhuku ngasiyane nazvo. Ngaite zvavo zvokuZANU-PF izvi. Kana totaura zvehurumende nedevelopment hangasiyane nazvo izvi. Vangozi vakora iyo mari yavanopiwa nehurumende kuti vadzvanyire vanhu vavhotere ZANU-PF.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm manheru ano. Muchirongwa chanhasi tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Tichatarisawo zviri kuitika muzvikoro izvo zvavhurwa mavhiki mana apfuura asi pasina chiri kuitwa nekuda kwekuramwa mabasa kwevarayiridzi. Mure Zimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8pm manheru ano.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo uwandu hwevanhu vari kubata coronavirus muAmerica huchiramba huchikwira. Kusawirirana pakati pemutungamiri wenyika vaDonald Trump nevana mazvikokota vavo vezveutano kuri kurambawo kuchikwira. VaTrump havasi kuda kutevedzera zvinorehwa nevana chiremba zvinonzi zvikabatsira vanhu kuti vasabatwa neCOVID-19. VaTrump havakurudziri kuti vanhu vashandise mamask sezvinodiwa nevana chiremba. Nezuro vaTrump vakatuka Dr. Fauci vachivati havagoni basa uye vanenge benzi. Nenguva imwe cheteyo chipangamazano chavaTrump munyaya dzezveutano Dr. Deborah Birx vakakurudzira vaTrump kuti vabise umwe chipangamazano chavo vachiti vari kuisa upenyu hwevanhu munjodzi nezvavari kutaura kuvanhu pamwe chete nekuna vaTrump. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zviri kuitika kuWhite House nekurwisana nevana chiremba kuri kukanganisa basa rekurwisana necoronavirus muAmerica.
Dambudziko recoronavirus kana kuti COVID-19 muAmerica riri kuramba richikura richiwedzera. Tingati tava kuona zvino mbiro dzeinonzi second wave kana kuti kuuya kechipiri kweoutbreak yeCOVID-19 muAmerica across the country. Iye zvino izvi pari zvino tinoziva kuti vanhu vanopfuura 8.1 million muno muAmerica vabatwa neutachiona hweCOVID-19 uye vanhu vanopfuura 219,000 vafa muno muAmerica kubva pakatanga kurekodwa manamba evanhu vari kufa neCOVID-19. Asi muno muAmerica dambudziko guru nderekuti uwandu hwevanhu vari kutapurirana utachiona huri kuramba huchikwira huchienda pamberi kumastates akawanda chaizvo zvokuti tingatoti mastates anosvika kana kuma48 manamba avo ari kuramba achikwira evanhu vari kubatwa kana kuti vari kutestwa vachiwanikwa vaine umbohwe utachiona zuva rega rega.
Zvema tongero yenyika hazvisi kupindira here munyaya yekuedza kurwisa chirwere checoronavirus.
Muri kuona vematongerwo enyika nenyaya yekuti tiri kuenda musarudzo yemuno yemutungamiri wenyika yatanga. Early voting yatotanga. Zvakuriya kuti vematongerwo enyika vakudhonzawo kuti ivo varambe vachisarudzwa vachisacrifice upenyu hwevanhu. Ndo zvinokanganwa vanhu izvozvo. Munoonawo zvakare kuti vatsigiri vebato remarepublicans kana kuti vanonyaya kuteera mutungamiriri wenyika vari kutevedzera zvavari kuzvitaurwa nemutungamiriri wenyika zvematsoko asina tsarukano ekuti unogona kungorarama munhu wese anogona kungorarama chisiri chokwadi nokuti zvino izvi tava nevanhu vanopfuura 219 vabuda kutosvika 220,000 vati vafa muno nechirwere icho chichi. Saka America iri munjodzi huru.
Chii chiri kuitika pakati pavatrump nadr Fauci?
Mutungamiriri wenyika President Trump vari kuramba vachikuchidzira moto ku mukuru weNIAID kana kuti weNational Institute of Health vanoona nezvirwere zvinotapurira naDr. Anthony Fauci nekuti vaTrump havasi kufara nezviri kutaurwa zvechokwadi zvekuti chirwere chiri kuramba chichipararira uye maitiro avo ivo semutungamiriri wenyika hausi mucherechedzo wakanaka kunyika yese nokuti vari kuramba kupfeka zvokuzvidzivirira uye makaona Dr. Fauci vachitaura kuti hazvina kuvashambisa kuti mutungamiriri wenyika vakarwara necovid-19 nekuti maitiro avo vaTrump anoita kuti ivo pachavo vazvise parisk kuye vanhu vari pavari araundi ivo vapindewo munjodzi yekubatwa nechirwere ichi. Saka vaTrump havadi kunzwa izvozvo, havadi kunzwa umwe munhu anenge achitaura zvavasingataure ivo.
Ko Dr. Bex vakurudzira kubviswa kweumwe chiremba chipangamazano chavaTrump nemhaka yei? Izvi zvinobatsira here panguva inoiyi?
Ukaona chimwe chipangamazano chavaTrump kana kuti chetask force yecovid-19 Dr. Bex vari kutoropodzawo chaizvo Dr. Atlas ava vari vakadhonzwa kunzwa mudhuze navaTrump nekuti zvavari kupanga vaTrump ndezvenhando uye zvinourayisa vanhu vakawanda. Muri kuona kuti havasi Dr. Bex chete, vanhu vakawanda vanoziva nezvesainzi kana kuti nezvekurapa nekuparadzwa kwezvirwere kana vasina kumboenda kuchikoro chemedicine vanhu vari kutsoropodzawo zviri kutaurwa nemukuru chipangamazano chavaTrump Dr. Atlas Hitch nekuti zvavari kuita vari kufurira vanhu vachivataurira zvemanyepo zvinoexposa vanhu kuti vanhu varambe vachirwara. So muenzaniso mukaona kuti mastates ari kunyanya kusapota vaTrump iwaya vasiri kuteerera kurudziro yemasaindisi yana mazvikokota uwandu hwevanhu vari munzvimbo dzavo uri kuramba huchikwira pekutamburirwa vari. Asi zvese izvi zviri kungobva chete pukuti mamessages ari kutaurwa nemutungamiri wenyika nezvipangamazano zvake zvepolitics zvisinei nezveutano ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vavhiringike voshaya kuti vobvuma zvipi votevera zano ripi uye izvozvo izvo zvinhu zvakaipa kwazvo nekuti vari kuisa politics nazvo matongerwo enyika pamberi peutano neupenyu hwevanhu. Zvinhu zvakaipa chaizvo izvozvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Chandiona kanobva kuna Farai Pio Macheka. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafana nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave 232. kuti munyanzvi munezveupfumi nezvemabhizimisi tinoti dzinoona sekuti kushandiswa muZimbabwe kwemari dzekunze kwave padyo nekumiswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Kanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.